Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi kuri musi wechina kukadzi 24 2022. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kuUkraine iyo yatanga kurwiswa neRussia chotaura mamiriro akaita zvinhu munyika iyi. Chimwe chizvarwa chekuAmerica chakapinda munyika nepfuti zvisiri pamutemo chapiwa mutongo wacho nhasi. Vana vechikoro mazana matanhatu nemakumi mashanu nevasere vabatwa nechirwere cheCOVID-19 mumazuva mapfumbamwe adarika. Indiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Russia yatanga kurwisa nyika yeUkraine mambakwedza anhasi zvasiya zvizvarwa zvedzimwe nyika zviri munyika iyi zvotyira upenyu hwazvo kusanganisira zvizvarwa zveZimbabwe. Munzvimbo zhinji dzatanga kurwiswa neRussia mune zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zvikuru vari vadzidzi. Budunhu reOdessa munonzi mafa vanhu gumi nevasere pabhombwa muzinda wemauto mune zvizvarwa zveZimbabwe zviri kudzidza zvinodarikawo makumi matatu. Zvizvarwa izvi zvaudza Studio 7 kuti zvanga zvava kunotsvaga kwekupotera. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri mudunhu reRevinsa muUkraine muzvare Prudence Chinemo vari kudzidzira kuita chiremba vaudza Studio 7 kuti mabhambo atotanga kukandwa uye vanoti vari parumhananzombe sezvo vasina zvekudya nezvimwe zvinodiwa mukurarama. Vati muguta mavari mune vadzidzi vanodarika makumi mashanu nevashanu vekuZimbabwe uye havasati vawana rubatsiro kubva kumuzinda weZimbabwe uri kuGermany. Vati shuviro yavo yave kuti vabudiswe munyika iyi. Mukoma wamuzvare Chinemo amai Veronica Mainda Jojo vanoti vari kutyirawo upenyu hwemunin'ina wavo uye vanoti akafona achichema mushure mekutanga kwehondo iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Musanganya uye weStudio 7 ataura namuzvare Chinemo.
Makuseni ndopavambobhomba military bases 3 musiti mangu mabva 3 and then kwamba vatiti kana masairin arira ndopamunozoenda kumachi kuma shelters amuchaudzwa ari underground at the moment because we don't know izvozvizvi chichi chaitika hatikuzva zvizvi chaitika takangomirira tangonzi teerera and then kwamba taudzwa kuti zvonizvo endai motenga chikafu chekuti mufambe nacho and then kwatanzitorai mari fambai nemari pamuri nemadocuments ndozvavatudza pari zvino andoso ndine chamwari dzangu dziri kutaguru capital city yacho kuKiev mai manje paridzwa sairini and some of vamwe mastudents vatoenda underground yavaudzwa and vamwe vaendeswa mumetro iri underground futi kuti vagare imomo.
Makawanda sei zvizvarwa zveZimbabwe zviri pauri ipapo?
Musitman tinogara tiri around 55 handizvozivi hangu kuti Ukraine yese takawanda sei.
Pane rubatsiro rwamuri kuwana here pari zvino kubva kuhurumende yeZimbabwe?
Pari zvino hapana, vambotipa imwe nhamba yekuBerlin vachiti zvonizvo titaure navo here then wangu vachitibvunza kuti tinokwanisa kuwana transport yekuenda kuPoland border here but izvezvi zvinhu zvese hapana chiri kufunctiona, even mabank zvese zvavharwa, transport, public transport haizi kutombofamba. Kana uine mota yako ndipo unokwanisa kuita sei kubva from one place kuenda kune imwe.
Saka imomo
kana story na hapana chikutombofamba.
Ehe. Imomo mauri muguta rauri uri kunzwa sei wewe nezvauri kuona zviri kuitika kwamuriko?
Tukutoti Saka kuchika ndokwe gautongo ripo kwa tustombo zoti matiapins kwa macho tinge taka chenge tezeka ili o wanawachu waruku bomba vachazi yafti matiapins kwa macho. Tuktongo chika ende kutanga kuitika tiri muomunyika mnum like chatanga kuitika tiri muomunyika mnum start tombo nyato zivtichisha itika next.
Wakara imomo kwengo yekareba se uye urupita shizizo shipi?
Anda kukwanisa 4 years. Ndamu gurangure chi 4 and ndukuita medicine.
Saka iwe kune awa wakatele la chichi shuwiro chako parishin?
Chishuro chedu parishin ndiche kuti deva kwansa utibatilo mazimbabwen arimuno because mazimbabwen zinenge tine ma financial problems. Even kurunzi tkanzi chimuva itika endiswa kupola ndukwacho. Tukuda mari yekuenda yekuka inditashuke kuchada pekugara. Endezunza itika tisina kutarisira because amweri patambotanga tichitsvaga bereke chodzo ndozviripo mari chechoyo kutoti ibude yatotadza kubuda kutitwa nemari kutenga chikafu chekuti tisakure because dance tigadzire mabegi ekuti pakaitika anything tombata aita sei tosimuka my at not my emergency bags but mari dzachati kutombobatika kana kuti maybe vakazokwanisa kuvhura maboda matickets edaninga afawedzera o achidhura like makusen patatombotarisa anga atom 2000 and the 2000 kuiwana izvizvi imari yakawanda sasikati kumbira kana government ichikupanisa o vanokwanisa mafishi zvanokwanisa kutibatsira oti pao mari o oti pao flight ninge chizotora okubatsira nemari kana tikanzi takubuda munomo
vanenge vachida kukubatsira vanokubata papi
vanenge vakutokwanisa kubata panumber it's and then totsvaga wana ninge achimiririra isusi mazimbabwenzi vari kuno.
Avanga vari muzvare Prudence Chinemo vachitaura naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 vari kuUkraine. Vanoda kuvabatsira vanokwanisa kuvawana panhamba dzinoti +138 0638 389652. Mukuenderera mberi nehurukuro yekurwiswa kweUkraine neRussia, dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi pamwe nezvematongerwo enyika dzinoti hondo iyi inogona kukanganisa upfumi hwenyika yeZimbabwe pamwe nekusagadzikana muEurope kana nepasi rose. Frank Chikore anotipa nyaya iyi.
Mauto eRussia epasi emunyanza nemuchadenga nhasi atanga kurwisa muUkraine. Izvo zvinonzi nehurumende yeUkraine zvasiya mauto ayo anodarika makumi mana afa. Mutungamiri weUkraine vaVolodymyr Zelensky vati zvizvarwa zvenyika yavo zvinoda pfuti zvakasununguka kuzotora pfuti idzi kuti zvidzivirire nyika yazvo, vachiti Ukraine haina chayakakanganisira Russia. Nekune rumwe rutivi, mutungamiri weRussia vaVladimir Putin vati nyika dzose dzichada kupindira mukurwisa kwavatanga muUkraine vachadzirwisawo. Masangano enhau yekunze anoti ndege dziri dzemauto dzabva dzamira kupinda nekubuda muUkraine, uye vanhu vazhinji vatanga kutiza mudzimba dzavo zvichitevera hondo yatanga muUkraine iyi. Ukuwo mauto eUkraine anonziwo ati adonhedza ndege ina dzeRussia, asi Russia iri kuramba kuti izvi zvaitika. Muzvina bhizimusi uye vari nhengo yeZANU PF vaGilbert Muponda vati hondo yatanga kuUkraine inogona kukonzera kusamira zvakanaka kweupfumi hwenyika dzakawanda pasi rose kusanganisirawo muZimbabwe.
Makakatano acho anokwanisa kuzopedzisira apinza dzimwe nyika dzakati wandei, saka nekudaro zvinokwanisa kukonzera kusagadzikana kweupfumi hwenyika hwepasi rose. Uyezvo nenyika dzakaita semuAfrica neZimbabwe tinokwanisa kubatwawo nazvo nezvinenge zvichiitika ikoko, nekuti mukatarisa Russia inyika kwazvo inobatsiridza pakugadzira mafuta eoil negas, kuitawo Ukraine inyika inogadzira zvakati wandei nekukohwa zvakati wandei tichitangisanganisira wheat.
Izvo zvatsinirwa nenyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Prosper Chitambara, avo vati hondo yatanga pakati peRussia neUkraine yakonzera kukwira kwemitengo yemafuta yekufambisa dzimotokari pasi rose, zvichaita kuti mitengo yedizel nepeturu ikwire muZimbabwe.
Zvinogona kuita kuti supply yeoil negas paglobal market iderere. Kayaka derera zvoita kuti mitengo yokwira. Saka tukaisa kuti mitengo yezvinhu zvakaita sana petrol nediesel ichakwira. Zvinoaffecta Zimbabwe izvozvo. Mitengo yezvimwe zvinhu zvese inobva yakwirawo.
Vashitambara vatiwo Zimbabwe inogona kuita dambudziko rezvekudya sezvo ichitenga rimwe gorosi kubva kunyika dzakaita seUkraine neRussia. Mutauriri wemutungamiriri werimwe boka reMDCT inotungamirirwa namuzvare Tokozani Kupe, Vantando Ndlovu, vatiwo
tiri kuti Putin nganyarewo nyika yeUkraine uyezve nekuzvimirira ega kwenyika, ambosiya kupatsira vapanduki nekupinza masoja eRussia muUkraine. Nofunga kuti zvirango zveufumi kuva kuAmerica European Union neBritain zvingapatsira zvikuru kuti Putin akwanise kugara pasi achikurukura nevamwe nekuti iye zvino izvi vanhu vari kufa vanhu vasina mhosva.
Nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika uye vari mutungamiri webato reDemocratic Party vauraya Izembe vatiwo kutengwa kwemabhazi neZimbabwe kubva kuBelarus kunogona kumbomiswa zvitevera kusagadzikana kwave muUkraine. VaZembe vati hondo yatangwa neRussia kuUkraine inogona kukonzera kusagadzikana pasi rose. Vakakurudzira nyika dziri muUnited Nations Security Council dzinosanganisira iyo Russia kuti dzigare pasi dzione kuti kusawirirana pakati peRussia neUkraine kungagadziriswa sei.
Mapope iwayo anofanirwa kumiswa asati atanga. Achimiswa nomumisiro wedare wokugara pasi vanhu vokurukurirana pasina hondo yezvombo yaitika. Ndo zvendinotarisira kuti idzo nyika dzomusecurity council idzi mapermanent members anosanganisira iyo Russia yatanga hondo muUkraine adzokerere ipapo apite chisungo ichocho kuitira kuti pasarwisanwa imwe hondo yapasi rino yechitatu inenge yatotanga.
Munyoro anoona nezvedzidzo muCitizens Coalition for Change amai Evelyn Masaiti vakurudzira hurumende kuti itore matanho nekukurumidza ekubatsira zvizvarwa zveZimbabwe zviri kudzidza pamwe nekushanda muUkraine.
Hurumende yedu dai iri hurumende inotereravo yaiona kuti zvechokwadi vana veZimbabwe variko vabatsirwa vabatsirikana kuti vakwanise kuti kara zvaomesesa vanhu vadzose vadzose kuno kumucha vadzose neiyo hurumende.
Gurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vanga vasiri kudayira nhare mbozha yavo uye mutevedzeri wavo vakaindinesi Paradza vatitaure negurukota rinoona nezvekunze kwenyika vaFrederick Shava avo vati vanga vakabatikana sezvo vati vanga vaine mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuVictoria Falls asi muzinda weZimbabwe muGermany waburitsa mashoko ekuti zvarwa zveZimbabwe zviri muUkraine zvitsvage nzira dzekuenda kumuganhu wenyika iyi nePoland uko kwazvichanobatsirwa kuti zvichengetedzeke. Vari kuda rubatsiro vari muUkraine vari kukurudzirwa kuti vafonere muzinda weZimbabwe kuBerlin panhamba dzinoti +49 3032 556 760. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Chimwe chizvarwa chekuAmerica vaRonald Leon Johnson nhasi chabhadhariswa faindi yezviuru makumi mashanu zvemaRTGS mushure mekubatwa nemhosva yekupinda mundege chiine pfuti chisina mvumo. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Pamhosva yekutanga yekupinda mundege nepfuti vasina mvumo, vaJohnson vanzi vabhadhare zviuru makumi matatu zvemaRTGS kana kugara mujeri kwemazuva makumi mapfumbamwe kana vakatadza kubhadhara mari iyi. Vapiwawo mutongo wemakore maviri uyo wasendekwa parutivi asi vakanzi vachapika mwedzi iyi kana vakapara mhosva yakaita seiyi mukati memakore mashanu anotevera. Pamhosva yechipiri yekuwanikwa vaine pfuti isina magwaro, vaJohnson vanzi vabhadhare faindi yezviuru makumi maviri zvemaRTGS kana kugara mujeri kwemazuva makumi mapfumbamwe kana vakatadza kubhadhara mari iyi. Vapiwawo mutongo wegore pamhosva iyi uyo wasendekwa parutivi kwemakore mashanu. Gweta ravaJohnson vaThomas Nyakunika vauza Studio 7 kuti vafara kuti vaJohnson vave kudzokera kumusha kwavo.
VaJohnson havasi munhu anoda kuti nyaya wengeri inotaurwa mapepanhau, asi tingori nemufaro wekuti magurirwe aita nyaya izvi zvavatendera kuti vakwanise kudzokera kunyika kwavo kuti vakwanisa kubhadhara faini yavanzi vabhadhara. Munhu akangotyora murao nekusaziva zvaaitarisirwa paakapinda muno.
Mutongi wedare vaStanford Mambanje vapawo mutongo wekuti pfuti yavaJohnson nemabara makumi mana nemashanu avakawanikwa vainawo zvitorwe nenyika. Vachipa mutongo wavo vaMambanje vati kunyange hazvo vaJohnson vakatyora mutemo, muchuchusi akatadza kupa umbowo hwekuti vaJohnson vaida kushandisa futi kupara mhosva kana kuita zveutororo. Vatiwo kukanda vaJohnson mujeri kwaizoita kuti vave nepfungwa dzakaipa pamusoro peZimbabwe sezvo vakasungwa vave nemazuva akawanda vari munyika uye vatoshanyira nzvimbo dzakawanda dzakaita senyanga neGreat Zimbabwe. Vati kunyange hazvo muchuchusi aida kuti vaJohnson vapiwe mutongo wakaoma, dare raona zvakakodzera kuvapa mutongo wakareruka mushure mekutambira zvichemo zvavo zvekuti munhu akapara mhosva kekutanga ane mhuri uye aizorasikirwa nebasa dai akandwa mujeri. VaJohnson avakapinda munyika musi wa 5 mwedzi uno vakasungwa panhandare yendege yeRobert Mugabe International Airport vachienda kuVictoria Falls nemusi wechipiri svondo rapfuura. Mune imwewo nyaya, mutungamiri webato reFront for Economic Emancipation in Zimbabwe vaGodfrey Senengamu vange vari mudare nhasi vachida kunzwa kuti nyaya yavo yavakasungirwa vachipomerwa mhosva yekukurudzira veruzhinji kuratidzira musi wa 31 Chikunguru ichatongwa rini. VaSenengamu vanoti vaneta nekuya kudare vasingapiwe zuva richatongwa nyaya yavo. Tichiri kune zvange zvichiitika kumatare, dare nhasi ranzwa chikumbiro chenhengo 13 dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change chekuti dzitongwe dzichibva kumba. Nhengo idzi dzakasungwa nemusi wechishanu chapfuura apo dzaikoka veruzhinji kuti vaende kumusangano webato ravo waiitirwa kuHighfields nemusi wesvondo. Nhengo idzi dziri kupomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga. Nhasi dare raramba chikumbiro chavo chekuti mhosva iyi iraswe sezvo magweta avo achiti hapana nyaya. Dare rati nyaya iripo uye vanofanira kutongwa. Kutaura kudai, dare riri kunzwa chikumbiro chavo chekuti vatongwe vachibva kumba here kana kuti kwete. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Vana vechikoro mazana matanhatu nemakumi mashanu nevasere vabatwa nechirwere cheCOVID-19 mumazuva mapfumba mwadarika. Nezuro pavanhu mazana matanhatu nevapfumbamwe vakawanikwa vaine chirwere ichi, zana nemakumi manomwe nevashanu vana vechikoro. Izvi zvasiya vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira vave zviuru mazana maviri zvine makumi matatu nezvina nemazana mashanu nemakumi masere nevapfumbamwe, kana kuti 234,589. Bazi rezveutano rinoti nezuro hakuna munhu akafa, zvichireva kuti vanhu vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira muna 2020 vachiri zviuru zvishanu nemazana matatu nemakumi masere nevasere. Kambani yeriyo Zimbabwe kuchakari kumashonal invest iyo yakatenga mugodhi weFalcon Gold iri kupomerwa mhosva yekuramba kurapa vanhu vemunharaunda vaisimborapwa pakirinika yechakare zvovamanikidza kuti vafambe nzendo ndefu kurapwa. Nunurai Jena anotipa nyaya iyi.
Vanhu vari pakati pezviuru zvinomwe nezviuru gumi muchakari nenharaunda dzakapoteredza vave kumanikidzwa kuenda kupetway makiromita anosvika makumi maviri kunorapwa nekuda kwedanho rakatorwa neRio Zimbabwe rekuramba kuti varapwe pakiriniki yavo. Mumwe mugari wekuchakari vaBenwell Mafuta, avo vakamboshanda pamugodhi weRio Zim uchiri weFalcon Gold, vanoshora zvikuru rusarura rwuri kuitwa nekambani yeRio Zim urwu.
Kona kuenda nongonyorerwa ndapana mushonga wouya munhu aisa arushanda ipapo mushonga iwewe uri kubuda mukomboni wanga uri exFalcon hausipiwana mushonga onza wesaka kuzva kuti wanga utori weFalcon hautoona nhamo.
Dambudziko rinonzi rakatanga apo kanzuru yakakundikana kuwana mushonga makore apfuura zvakazopa kuti chipatara chiiswe pasi pekambani yeFalcon Gold. Asi mushure mekunge Falcon Gold yatengesa mugodhi uyu kuRio Zim makore masere adarika, vanhu vakabva varambidzwa kurapwa pakiriniki iyi ichinzi ndeye vashandi chete. Kanzura wenzvimbo yechakare vaNaison Tinape varamba kutaura neStudio 7 vachiti titaure nevakuru vekambani yeRio Zim. Mukuru wekambani yeRio Zim pamugodhi wechakare amai Blessed Chibanda vanoti kiriniki yavo inorapa vanhu vanenge varwarisa chete. Mukuru mubazi rezveutano mudunhu rekadoma vaNorbert Munosiyei vati vari kufunga kuti dambudziko iri rakagadziriswa makore maviri adarika.
Yes, actually no arrangement itoripo. I mean, I think it's a arrangement yavane maybe even 2 years or more. So kuti kunogona kuti vanhu vachine pfungwa dzakara zvokuti kliniki ipapo vasingarapwa vanhu mukozi. Yes, so it's the best thing chatingatoita kusupporta kliniki iyoyo yemai kwanisa kusevha the community. Considering nyaya yekuti we need to maximize my resources that are able. Plus, the ISO is a ministry. My clinics, my change, I don't support my clinics, a council.
Vamono siye ivano uti sezo urumende ichi badara vana mkoti munu wesa anofanyeru wakura apakapa kliniki ii.
Because ISO's arrangement is reported uti vana even wamukomi wadi within engagement area here. Including human resources. Like based on that, they should also serve the community.
Vati kliniki ii ino charisirwa kuyamura vanhu vanosvika zviuru gumi kusanganisira vanhu vari munharaunda yeChakari. Ndakamira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Vatereri veStudio 7, tine chiziviso chakakosha. Kutanga svondo rino kusvika musi wa3 kugumbi, tichange tichikupai chimwe chirongwa cheLive Talk nemusi wemugovera nesvondo kubva na8 kusvika na9 manheru. Tichange tichitarisa nyaya yesarudzo dzemabielections ari kuitwa musi wa26 kurume. Tinenge tichitaura nemi vatereri vari kukwikwidza musarudzo idzi uye nyanzvi munyaya dzesarudzo nezvematongerwo enyika. Musakanganwe kuteerera zvirokwa zvedu zvitsva zveLive Talk nemusi wemugovera nesvondo.
Iye zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa emupoto wapurinzi guta guru renyika yeHaiti nezuro anonzi akaridzira pfuti vanhu vairatidzira vachida kuwedzerwa mari dzavanotambira ndokuuraya mumwe mutori wenhau. Vanhu ava vanga vasina kufara nemari yainge yawedzerwa nemutungamiri wehurumende yenyika iyi vaario Henry. Hapasi kuzivikanwa kuti sei mapurisa akafunga kushandisa pfuti uye mutauriri wemapurisa anga asati apa zvikonzero zvekushandiswa kwepfuti uku. Kurwisana munyika yeEthiopia pakati pemauto ehurumende nemauto aida kuzvipatsanura munyika iyi kwatidererei mushure megore rekurwisana kunotyisa. Asi mumatunhu akaita seAfa munonzi muchine kurwisana pano neapo. Zvipatara zvizhinji zvinonzi zviri kunetsekana kubatsira zviuru nezviuru zvevanhu zvakakuvara muhondo. Zvipatara zvinonzi zvave zvishoma zvekuti zvimwe zvivakwa zvisina kukodzera zvave kushandiswa kuti zvirapirwe vanhu uye mishonga iri kunetsa kuwana. Mapato makuru ezvematongerwo enyika anotire ZANU PF neCitizens Coalition for Change ane muonero wakasiyana padanho reRussia rekupinda zvine chisimba muUkraine mambakwedza anhasi. Mauto eRussia arwisa guta guru reUkraine reKiev mambakwedza kusanganisira nemamwe maguta muchiitiko chinonzi neutungamiri hweUkraine chasiya vanhu vangangosvika 40 vaurayiwa. Vanhuwo zvavo vanonzi vari mushishi kuita chipatapata kuedza kubuda munzvimbo dziri kurwiswa neRussia idzi. Hondo iyi inonzi nevamwe vanoongorora zvematongerwo enyika ichaunza matambudziko nekusagadzikana pasi rose kusanganisirawo muZimbabwe. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nhengo yeZANU PF vari gweta Dr. Simba Mavhaza pamwe nasachigaro webato reCitizens Coalition for Change mudunhu reNorth America vatawanda dzokora. Tatanga nekubvunza vadzokora kuti vanoti kudii nezvaitwa neRussia izvi.
Ndo zvinoita vane utongi hweumbimbi ndoga. Putin ari kuratidza umbimbi ndoga hwake nekupinda munyika imwe yakazvimiririra sovereign nation, uchinopaza, uchinorwisa, uchinoponda, uchinouraya, uchishandisa tunhu tusina nebasa rese. Zvatiri kuona zvikuitwa naPutin ndo zvakaitwa naHitler. Zvakazokonzeresa kuti pasi rese ringe richirwa hunhu hwemadhikteta. Isusu tinozvinzwisisa vekuZimbabwe nekuti tinawo madhikteta. Vanongotsvaka kanyaya kadiki diki kwekuti vaponde vanhu, vauraye vanhu. Ndo zvaitwa naPutin kuUkraine.
Regai tinzwiona Dr. Mavhaza. Dr. Mavhaza, munoti
hatingamire tichitaura hondo yakanaka. Asi kune zvikonzero zvaita kuti Russia isimuke neukasha hwakadai neuturu kuvachipinda muUkraine. Chekutanga ndechekuti vadzokora vakada kuunderstanda inonzi history. Ukraine yakanga iri pati yeRussia ikaita sahwira weNATO inenge yakufumura zvanga zvakavigika mukati meRussia neUkraine. Saka zvinozvatanga chikonzero chaita kuti Russia isimuke kuti Russia ine kodzero yekuprotecta its intelligence, its natural resources and its investments, because ine zvakawanda zvayakainvesta muUkraine. And Ukraine haifaniri kungotiza vanhu vayakaronga nayo vachimhanyaira vatsva, nekuti vaenzi havana chavanopa. Saka hondo iriko, hondo haina kunaka, asi Russia ine chikodzero chikuru chiri kuita kuti ipinde mukati mekurwa. And chekupedzisira, Russia yakati ingadai vatungamiri dzimwe nyika vakaita zvekutaurirana, asi havana kudaro, vaina zvekutyisidzirana.
Vadzokora, tichiona hondo iyi inobatawo papi Zimbabwe?
Nyaya iyi yakonzereswa neupenzi hwerussia huri kukurudzirwa nevanhu vezanupf. Munozviziva mese kuti kana kwaita hondo tinonyanya kushandiswa ipapo mafuta. Saka kutanga mangwana kana zvichienda pamberi apo, muchatoona kuti mafuta achakwira ende anokwira kwese. Inini kunoku ndinoshanda muoil industry, tatoona nhasi oil yatokwira kuenda $100 a barrel. Saka zvitoreva kuti zvese izvozvo zvichatengendera nyika yese, zvichitosvika kubata vana veZimbabwe, nekuti mafuta achakwira zvamusati mamboona.
Dr. Mavaza, zvipi zvamungataura zvingakanganiswa nehondo iyi kuZimbabwe?
Vadzokora vataura zvine musoro kuti zvinogona kukwidza mutengo wemafuta, zvinogona kumisa kufamba. Yuri kana nyika dzapinda mukati mehondo, ingangova hondo iri kurwiwa muUkraine, asi inogona kubatanidza nyika yese, yotova hondo yepasi rese. Saka hondo isituation isina kunaka. Ndosatiri kuti isusu vatengesi ngavasapinde munyika dzevanhu, vamwe vachinyemera kuita kunge varida kutonga nyika yavo ivo vari vatengesi, vanozokonzera hondo dzimangwana. Ndo utengesi huri kuda kuti pana chamisa wekuti handina ideology, asi ndoda kungotonga chete kuti vanhu vake vazopinda votanga kuita mvonga mupopoto munyika medu. Saka chidambudziko ndiri kuti Zimbabwe ine ukama huri padyo padyo nevairi vari kurwisana. But isusu seZimbabwe, our policy is the same. The enemy of our friend is not our enemy. Takasiyana nemuwanu, muvengi weshamwari yedu haasi muvengi wedu. Zvaangatsamudzanisa hatizivi.
Vadzokora, shoko renyu rekupedzisira.
Ndanga ndakateerera vamavaza vachitaura vanozviti ndovai vemuhurumende. Ndakatifunga kuti vachataura nyaya yevana vechikoro veZimbabwe vari muUkraine vari kutambudzika vasiri kutoziva kuti vakamira sei. Hatisati taona kana chinhu chimwe chete chaitwa nevanozviti vehurumende yeZimbabwe. Dzimwe nyika dzese dzamhanya-mhanya kubatsira vana vadzo, asi isu seCCC takamira Department Radio yeZimbabwe Diaspora Affairs inotungamirwa naVaclifford Tsvatshwayo. Tatoita reach out kune vana variko, ivo vari kutotibatawo.
Vamavhaza, pindurai tinzwe tipete chirongwa.
Vadzokora vanorwara, hurumende yakatotsanangura nezvikoro kune vana kusati kwava nehondo. Vana vanga vari kumabvazuva kuEast of Ukraine vakatopiwa mari dzemabhazi, vakafonerwa neembasi yedu kuti vasimuke vaende kure nekune hondo. Kune nzvimbo dzakagadzirwa dziri kure nekumabvazuva, nekuti hondo iri kumabvazuva. Saka iko zvino izvi ndichitaura nemi kuda izvi, tinotori nevana vanopfuura 10 vatosimuka kubva kumabvazuva vachienda kumadokero kuno kusati kwatanga hondo. Zvinotongoshamisawo kuti ava nhutsvatunzva idzi dzinonzi CCC idzi hadzizive basa radzo. Basa radzo they are a political party. Dai vanga vane chido nevana veZimbabwe ava, vaitoenda kuhurumende voti isusu tiri CCC, chiita muri kuitira vana vedu, can you help, can you do this, we are here, mupusha. Ndozvoita basa reopposition. But avai vainhutsvatunzva idzi havanzwisisi basa ravo.
Vanga vari nhengo yeZanu PF vari gweta Dr. Simba Mavaza vari parunare kuBritain neStudio 7. Manzwawo zvakare kubva kuna sachigaro webato reCitizens Coalition for Change mudunhu reNorth America vatawanda dzokora vari parunare kuNorth Dakota muno muAmerica neStudio 7. Muchirongwa chatinotarisa zviri kusangana nevanhukadzi muupenyu hwavo kana kuti Women's Round Table na8pm, tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu muUkraine iyo iri kurwiswa neRussia. Munyika iyi mune zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kuStudio 7@voanews.com. munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soko izikati